vachitaura neStudio 7 mushure mekuparurwa kwebhuku rinonzi The Rule by Conquest, The Struggle in Mtwakazi, Mubulawa yesvondo rapera. Munyori webhuku iri vaJonathan Mapenduka vakati chinangwa chebhuku ravo ndechekuburitsa pachena nhoroondo yezvakaitika mudunhu iri rakatangwa namambo wekutanga weMandebele Ishe Muzilikazi, iro rave kunzi Matebeleland raive nyika yakazvimirira yega. VaMapenduka vakanyora bhuku iri vachishanda nesangano reumhlahlo wesizwe sikamutwakazi, iro rine chinangwa chekuchengetedza tsika nemagariro evanhu vechindevele uye kuti vanhu verudzi urwe vave nenyika yavo pachavo zvichiitwa murunyararo kwete kuburikidza nehondo.
When the pioneer column occupied Mashonaland on 12 September 18
Vachena pavakasvika muMashonaland nePioneer Column yavo muna Gunyana wegorera 1890, dunhu reMashonaland rakabva raiswa muurongwa hwedunhu rainzi rakachengetedzwa nenyika yeBritain, sezvaive zvakaitwa Bechuanaland iyo yave kunzi Botswana. Isu sesangano reumhlahlo wesizwe sikamutwakazi tinoti migano yakabvumiranwa pakati pevachena nalo Bengula inozikanwa, uye tinoti nyika yemutwakazi ngaimutsudzirwe.
Vachitaurawo pakuparurwa kwebhuku iri, nhengo yeMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube vaMoses Mzila Ndlovu, avo vaive munyarikani pachiitiko ichi, vakati vanhu vemumateveriland vave nenguva yakareba vachibatwa sevaranda uye nzvimbo yavo ichisaririra kumashure munyaya dzebudiriro. VaMzila Ndlovu vakati bhuku iri rinobatsira kudzorera unhu hwevanhu verudzi rwechindevele uye rinoita kuti vafunge pamusoro pekuti vanoda kuti ramangwana ravo rive rakamira sei.
Takatambira kuitwa vanhu vepasi pasi mukurarama kwedu. Izvi ndizvo zvinogara zvichidzidziswa kana vana vedu kuti isu tiri vanhu vepasi pasi. Kunyange mune zvematongero enyika, vatungamiri vanobva kuno kuMatebeleland vanopiwa zvigaro zvepasi. Chii chamuchaita pamusoro penyaya iyi? Mhinduro iri pakuti nyika yemutwakazi isimudzirwe kuti mukwanise kudzora unhu hwenyu. Hapana achakunzwirai tsitsi achiti manzwa nekudzvanyirirwa zvakwana. Munofanirwa kurwira rusununguko rwenyu pache zvenyu, nekuti ramangwana renyu riri mumaoko enyu.
Muongororo yavakaita munguva pfupi yapfuura yebhuku iri, imwe nyanzvi mururimi rwendevele Dr. Samkele Khadebe, vanoti bhuku iri rine zvinhu zvakawanda zviri mariri zvekufungidzira zvakanyorwa sechokwadi.
Kuti bhuku iri ranyorwa ndinozvifarirawo, nezvinhu zviri kutaurwa mubhuku iroro, kuti kwangu neNdevele Kingdom yakaparadzwa nevarungu tese tinodzizivawo. But nyaya iripo ndeyekuti kana tichinyora mabhuku kune zvimwe zvinhu tinenge ziri funga zvedu, but kune zvimwe zvinhu ziri factual. And kana uchinyora tinenge tichitarisira kuti orandisa kuti aya mafeki apa ndiri kufungira kuti semunyori ndiri kuona kuti pambi dzikafamba zvakadai zvakadai. Izvozvo zvikaseparato, munhu ari kuverenganeka achiona kuti okay mafeki ndeaya, aya ndichi kuona kwemunyori ane right yake kuti aite izvozvo. But we are saying kana wakuita argument ngatiseparate facts from fiction.
Asi Dr. Khadebe vanorumbidza bhuku iri vachiti ndiro rekutanga kunyatsoburitsa pachena nyaya yekuti vanhu verudzi rwechindevele vari munyika vane kodzero yekuzvitonga pachavo vega, vachitiwo hurumende inofanirwa kufungisisa nezvenyaya iyi yopa vanhu ava mukana wokuita referendum yekuti vanoda kuzvitonga here kana kuti kwete. Chipangamazano musangano Republic Policy Research Institute of Zimbabwe muBulawayo vaButler Tambo vanoti kunyange hazvo vachibvuma kuti dunhu reMatebeleland rakanyanya kusaririra munyaya dzebudiriro, havaone zvichibatsira kuti dunhu iri rizvimirire senyika pacharo rega. VaTambo vanoti bumbiro idzva remitemo yenyika rine mitemo inopa masimba kuhurumende dzematunhu kuti dzive nezvirongwa zvinounza budiriro kumatunhu aya, izvo vanoti zvinogona kubatsira kusimudzira upenyu hweveruzhinji vari munzvimbo idzi vanotambura.
Zvinoita sesessionism zvaonekwa zvichikurudzira hondo munyika zhinji kwazvaedza kuti zviitwe. Asi kana kune vamwe vanenge vachiona kunge inhau yakanaka, asi nemaonero angu ruzhinji rwevana vezimbabwe secessionism havaidi. nekuti iwo chavari kuda ibudiriro yavo chete chavari kuda ibudiriro nekuti vaonekwe vaine upenyu huri nani wavo sevanhu veZimbabwe neupenyu hwemangwana hwavo nevana vavo
mudzidzisi weconflict management peace and development kuZimbabwe Open University mubulawayo vatobias guzura vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vanoti shiviro yevamwe vanhu vemumatevereland yekuda kuzvitonga yakafanana nezvakaitika kueritrea iyo yakazvipatsanura kubva munyika yeethiopia nekusouth sudan iyo yakazvipatsanura kubva munyika yesudan asi vaguzura vanoti kuti nzvimbo imire pachayo yega senyika inoda zvikwanisiro zvakawanda zvakakosha zvekuti vanhu vanokurudzira nyaya iyi vanofanirwa kufunga zvakadzama pamusoro payo
nyika kuti ibudirire imire inoda kuti ive nyika inenge iine vanhu vane unyanzvi hwemabasa akasiyana-siyana kubva kuvachashanda muhurumende semacivil servants vachashanda kumakambani akasiyana-siyana kungava kumanufacturing production kana kuuya tinoti tertiary industry kumabhengi kuzvikoro vange varipo vane unyanzvi hunodikanwa saka ndomubvunzo unenge da kuti vanhu vazvibvunzaiwo kuti mumatebhere nomumidlands tinavo here vanhu vakakwana vanokodzera chechipiri ndechekuti kuti nyika ibudirire igone kuzvimirira inofanirwa kuti ive iyo neatingati maresources anozosapota ikonomi yayo nezvimwe zvakadaro daro ende panyaya yakadaro tinotarisa kuti mumatebhere nomumidlands zvingane zviwanikwa zvingavapo zvokuti nyika ingagona kutozvimirira tikatarisa zvakare matunhu ematebhere nemidlands matunhu anowana mvura shomanene ane ivhu risingagoni kuti ringanyanyochengetedza zvirimwa saka kana nyika ive ikazvimirira inenge ichiwana kupi chikafu chevanhu vayo inenge yava nyika inogara ichingotenga chikafu kubva kune dzimwe nyika
kunyange hazvo vamwe vane maonero ekuti nyaya yekupatsanura nyika inogona kumutsa ruvengo kana hondo pakati pemarudzi vamwe vanoti shuviro yevamwe vanhu vekumatevereland yekuti vazvitonge inofanirwa kutaurwa pachena pasina kutya kana kuchisidzirwa kuitira kuti vanhu vane pfungwa iyi vasaone kunge kodzero dzavo dziri kumbonyikidzwa ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taurai Shava.